Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechipiri chivabvu 24, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avakasvika muguta reDavos kuSwitzerland nezuro mangwanani kumusangano weWorld Economic Forum votarisirwa nhasi mangwanani kutungamira musangano wekutengeserana kwakasununguka muAfrica weAfrica Continental Free Trade Area. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima uye vari mumiriri wembiri yemuparamende vaDouglas Karoro nevamwe vavo vavakasungwa navo svondo rapera nezuro vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Masangano makuru anomirira varayiridzi anoti varayiridzi vanogona kukanda mapadza pasi chero nguva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avakasvika muguta reDavos kuSwitzerland nezuro mangwanani kumusangano weWorld Economic Forum vari kutarisirwa nhasi mangwanani kutungamira musangano wekutengeserana kwakasununguka muAfrica weAfrica Continental Free Trade Area. VaMnangagwa vari kutarisirwa kutungamira musangano uyu pamwe chete nemutungamiri weBotswana, mutungamiri weNamibia, mutungamiri weRwanda vaPaul Kagame uye mutevedzeri wemutungamiri weNigeria vaYemi Osinbajo. Musangano uyu uri kufamba pasi pedingindira rinoti Friends of the African Continental Free Trade Area uye uchatarisa nzira dzekuti hukama pakati pedzihurumende nemakambani akazvimirira hungatsigira sei kuwandudzwa kwesangano reAfrica Continental Free Trade Area. VaMnangagwa vanotarisirwa zvakare kuvhura musangano wekuzeya nyaya yekuvhurwa kwemikana mitsva yekudyara mari pamwe nemisika kana kuti unlocking new investment and services markets uye uchaitwa zvakare nhasi masikati. Kuti tinzwe zviri kuitika kuDavos, Ivan Zininga weStudio 7 abata nhengo yeZanu PF mudunhu reBritain vamasimba mavhaza avari kwakare kuDavos kumisangano iyi.
Ndokwatiri kuno kuDavos. Kutanga ndongoda kungokudze varipo kune makurukota ehurumende pane mutungamiri wehurumende kufunga mavaona teni kune makurukota ehurumende maisekai nzenza veindustry and commerce. Kune gurukota rezvekunze kwenyika vaFrederick Shava. Kune gurukota rezvemari neupfumi hwenyika vaMuturi Ncube nevamwe vanyori vehurumende varipo nevakuru vakuru vemuhurumende vakasiyana-siyana. Musangano wekutanga yatingati the opening seminar uchatanga nhasi manheru nenguva dza8 dzekuno kuSwitzerland.
Musangano uri kutangwa uyu ndewei uyu?
Uyu ndewekuvhura ndonhangaro vanivhura musangano kungozivisana, asi misangano yakasiyana-siyana ichatanga mangwana. Urongwa hwakamira huchiti kune misangano yakasiyana-siyana, kune inopinda vatungamiriri venyika, kune kunopinda makurukota, kune kunongopindawo munhu wese jekerere. Kwozoita nguva yekuti mutungamiri wenyika anenge achitaura nevemabhizimisi vedzimwe nyika nemakurukota edzimwe nyika. Musi wechina vachazosangana nevana veZimbabwe vari muno muSwitzerland nevamwe vabva kuPoland neGermany.
Misangano iyi yeWorld Economic Forum nyika yeZimbabwe yapinda makore akati wandei kubva kumashure uko. Zvakabuda kubva kumashure kusvika pari nhasi zvinopa vana veZimbabwe chivimbo chekuti uyu wanhasi uyu uchaburitsa zvimwe ndezvipi?
Mukutungamira hurumende vaMnangagwa pavakabva kuno makore maviri akapfuura, takawana makambani mazhinji akauya muZimbabwe, makambani anogadzira kana atingati magetsi, iya inonzi Pomona Project iri kuenderera mberi izvozvi. Vanhu ivavo vakanhongwa and vakawanikwa pamusangano wakaita seuno.
Nengwe Zanu PF mudunhu reBritain vamasimba mavhaza vachitaura parunhare vari kuDavos kuSwitzerland naIvan Zizininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change uye vakamboye gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vatendai biti kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Mei vakaanaunsa mutemo wekupana ambulance kwakukwidza mataxi anosanganisa 4% IMMT tax on US dollar kwakukwidza capital gain tax to 40% on maequities. Iro dziki rachiroro vakabva vasunga mukomana nosaidhei musenge nekuti ainge reikudara chichanenja Emmerson Mnangagwa. So izvi ndoo zvinenge zvichiverengwa nekwainzwa ikoko. Saka vanenge vachitotarisa chuti kana havanopindwa ungadhani nebenfensi. So zvoreva kuti zvese zvaitwa zvese zvichaitwa zvangongopedza nguva.
Tiri kuona veZANU PF vari kurova bembera kuti musangano wekuDavos uyu wakakosha panyaya vari kutaura kuti reengagement kuti kuuye mainvestors nekuti zvirango zvibviswe nezvimwe zvavari kutaura. Munoonawo sei?
Just a joint. Hakuna chinouyukwa, hakuna chinobviwa napo ikoko. They've been going to Davos since January of 2018, as you know. Chabuda hakuna. Kungoenda kunozvinyadzisa zvatikuzvisekesa because ikonomi vaitadza, nyaya dzekodzero dzevanhu dzemahuman rights vadzitadza, political environment vaitadza, our political environment remains toxic. So it's a waste of time. Vakahaya ndege inoita $300,000 an hour kuenda ikokoko. Maybe that 300,000 can build a school and put a roof in which all the people are
mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatendai biti vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima uye vari mumiriri wembiri yemuparamende vaDouglas Karoro nevamwe vavo vavakasungwa navo svondo rapera neZuro vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita madhora zviuru makumi mashanu zvemari yemunyika pamunhu kuitira kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba. Vakaroro nevamwe vana vanosanganisira mukuru weGMB kumushumbi Pools vakasungwa vachipomerwa mhosva yekutora zvisiri pamutemo fotereza nembeu zvaive pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme zvaifanirwa kupiwa kuvarimi vekumbire kumashonaland central. Masangano makuru anomirira varayiridzi anoti reZimbabwe Teachers Association ZIMTA neProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ anoti varayiridzi vanogona kukanda mapadza pasi chero nguva nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzemihoro yavo. Masangano maviri aya anoti varayiridzi vakawanda vari paVice Commission dzisinganyatsozivikanwa kuti dziri kufamba sei uye vamwe varayiridzi vakambomiswa mabasa vachipomerwa mhosva yekurovha mabasa munguva yakavhurwa zvikoro apo varayiridzi vaiti vaitadza kuenda kumabasa nekushaya mari dzekufambisa. Kuti tinzwe zvizhinji, ngatinzwe hurukuro yataita nemutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou panyaya iyi.
Chikurukuru chiripo ndechokuti varayiridzi vese muZimbabwe, tingati 70% yavarayiridzi vakabatirwa mari dzisinganyanyozikama kuti dziri kufamba sei, uyezve employer achitadza kudzitsanangura kuti akadziita sei nokuti kunyange vakaramwa mabasa muna February kana munhu aramwa mabasa aifanira kuti adamwe kuzotongwa, uyezve employer ndiyangapa kuti varayiridzi vatadze kuenda kuzvikoro. Saka varayiridzi vayaura nenzara ende havakwanisi kuramba vachienda kubasa. Saka ndozvapa kuvasvitsa pakufunga kuti zviri nani vambokanda mapadza pasi kuda employer Public Service Commission kana kuti government ingazovaonawo kuti vashandi vehurumende vanodawo mari kuti varambe vachienda kubasa.
Saka hurongwa uhu hunotarisirwa kuitwa riini, Dr. Shaw?
Hurongwa hunokwanisa kutanga anytime nokuti varayiridzi vakatsamwa zvikuru kwazvo ende vari kutoita sekuti vari kublema isu vatungamiriri kuti tisu tinenge taakuda kudzokera kumashure. Asiwo munongoziva kuti panenge pakurongwa kudai panowanikwa vamwe vanenge vangotaura mashoko mamwe angouyawo achiti hurumende ingangokanda mari asi izvozvo hazvifani kuti zvidzorere varairidzi maplans avanawo nokuti mari kana isati yauya yasvika muhomwe dzavarairidzi inonetsa kuti varairidzi vangobvuma kuti mari inouya anenge manyausa mukanwa wokuda kuti zvese zviri kurongwa navarairidzi zvisabudirira vachingofunga kuti pane promisi iri kubva kuhurumende.
Zvii zvikuru zvamungati zviri kuda kuti varairidzi varamwire mabasa?
Chikurukuru imari inotambirwa navarairidzi. Nokuti mari inotambirwa navarairidzi haichakwani even kusvika pa50 US. Varairidzi vanotambira mari dzinobva idzo pa18,000 kusvika pa26,000. Saka imari yokuti neinflation iriko iko zvoti kaisa pablack market yeUS dollar haisviki pa50 US dollars.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe vatakawafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Tabatawo mutauriri wezimta wagoodwill Taderera avanoti mari chaiyo ingataurika pamari iri kutambirwa nevarairidzi madhora zana nemakumi manomwe nemashanu ekuamerica yavanopiwa semari yekubatsirika.
Isusu seZimbabwe Teachers Association tinoona kuti hurumende zvechokwadi yatirasa. Zvokuramwa mabasa kana kutaramwa inyaya yakanangana nekuti iye zvino murairidzi paasvika pave paya paya pokuti izvo kana ucharangarira pa2007-08 pekungomira kuenda kubasa kwete nekuti wanzimira chero nesangana asi nekuti rikutoona kuti zvauri kuwana kubasa ikoko hazvina zvazvinokubatsira bheta kutotsvagawo zvimwe zvingatongokubatsira. Asi semusangano wezimta hatisati tasvika padanho rekuti tati taakuti ngatichitora mwai nekuti rangarira kuti iye zvino tiri kutaura kudai varairidzi vazhinji vane mari dzakatobatwa dzakamiswa vamwewo vakanzi tambokusastendai tambokumisai mabasa vamwe havasina kana kutombohora mari zvachose zvemwedzi uno saka kuti tiva tichiendai tinotoziva kuti kune vazhinji vachiri kutya asi zvatinoona ndezvekuti vanogona kutongomira vamwe vacho voga pasina kutombonzi mirai kuenda kubasa.
Asi varairidzi vari kumbotambira mari dzamungati dziri kuita kuti vakundikane kurarama?
Kutaura kuno kwatiri tiri kuziva kuti taiyo inonzi mari yatingatotaura nezvayo i-175. 100 yatakapiwa iya panguva yapfuura ne75 yainzi COVID allowance. Iyi yemaRTGS hatichanyanyotauri nezvayo nekuti inongovewo mari inenge ingangovavarira kusvika toti average 30,000 zvichidzika. Saka mari iyoyo hapana zvairi kana tichienzanisa 540 yataiti isusu ndiyo yataimbowana muna October wa2018.
Saka varairidzi vakamuka mangwana vachiti vari kutora matanho ekuramwa mabasa, imi sesangano rezimuta makamira papi?
Isusu tinotevedzera zvinenge zvataurwa nevarairidzi vedu zvavanenge vatiudza kuti ngatiitei because isusu tiri membership driven.
Mutauriri wezimuta vagoodwill Taderera vari parunhare nestudio 7. Musangano wekuzeya nzira dzekuchengetedza nadzo nzou uye matambudziko adzinogona kukonzera pamwe nezvakaipa pakurambidzwa kwekutengeswa kwezvigadzirwa zvinobva munyanga dzenzou pasi rose wakatanga nezuro kuhwange. Musangano wemazuva matatu uyu uri kunzi uri kupindwawo nevamiriri venyika dzemuAfrica pamwe nevamiriri vemizinda yeJapan neChina. Zimbabwe inonzi iri kutorawo mukana wemusangano uyu kuedza kutsvaga rutsigiro rwekuti ibvumizwe kutengesa nyanga dzenzou dzainoti inadzo dzine uremu hwematani 130 dzinokosha madhora mamiriyoni 560 emari yekuAmerica. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri weZimpax vatinashe Farao sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira pataenda pamhepo. Asi mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti Zimbabwe haifanirwe kubvumidzwa kutengesa nyanga dzenzou nekuti zvinovhurira makoronyera anouraya nzou achitengesa pamusika mutema.
Isusu esangano reCenter for Natural Resource Governance hatikurudziri zvachose kutengeswa kwenzou kana kutengeswa kwenyanga dzenzou nechikonzero chekuti once vanhu vajairira kuti nyanga yenzou inoitisa mari ndozvekukonzera kuti poaching iwa inyanye kuitika. tinozopedzisira tane matambudziko aya akaita sekuti vanhu vanoenda kunodira poison kana cyanide panomwira nzou dzofa kuita murakatira. Saka pari zvino Zimbabwe inoita sekuti ine nzou dzakawanda chaizvo.
Zvine zvazvingakonzera here kana kukanganisa vamaguhu?
Senyika yazara makoronera yatingati organized crime, kana tikatanga kuwana mvumo yekutengesa nyanga dzenzou uye nenzou dzacho, ndinofunga kuti vakuru vakuru vari muhubende vanenge vapiwa rezinesi rekuuraya nzou nekuita madhiri neespeciali nyika dzekuasia, majenereshen mashanu kana gumi kubva patiri vachazokwanisa kunge vasazive kuti chinonzi nzou chii, nekuti tinenge tapedza sekukokota kwatiri kuita maminerals munyika muno pasina kana chinooneka munyika kuti maresources edu ari kuendepi. Saka ini ndinoti nzou dzakanaka dziri nhenyu, tobhenefita kubva kutourism, vashanyi vachiuya vachiona nzou dzichizvifambira muhwange national park nemamwe manational park edu. Ndo zvatinokurudzira izvo.
Asika vamaguhu, Zimbabwe iri kuti ine nyanga dzenzou dzinorema 130 tons dzinofanira kunge dzichitengeswa. Vangadzitengesa sei kana muchiti musika haufaniri kuvhurwa?
Havafaniri kutomboisa value panyanga yenzou. Tinototi ngadzipiswe nyanga dzenzou idzodzo sekuratidza makoronyera mapochers kuti hatisi kukurudzira kuti nzou dzedu dziurawe kuti nyanga dzadzo dzione kutengeswa. Ndakaona makore apfuura kuKenya, hurumende yeKenya yakaunganidza murwi wenyanga dzenzou dzavanga vakatorera mapochers, vakadzitungidza nemoto vakapisa. Yanga iri yesaini yekuratidza kuti there is no business rekutengesa nyanga dzenzou. Tiripo kuti tichengetedze nzou dzedu, kwete kuti tiwane value kuburikidza nekudziponda.
Saka ishoko ripi ramungasiyira hurumende vamaguhu?
Meseji yehurumende ndeyekuti ngatiwedzere conservation, ngatigadzire matourist facilities yekuti vashanyi vakawanda vanouya munyika vachiona nzou idzi natural habitat. Uye zvekare hurumende kana ikakwanisa kuwana residence iroro rekuponda nzou, zvichakonzera kuti kunyange matourist acho vachanyenyeredza Zimbabwe, nekuti kune matourist vasingadi kunzwa nyaya dzekuurayiwa kwedzou kana vana trophy hunting havadi kuzvinzwa.
Avanga vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri munhau. Nepfenyuro yeZBC ine musoro wenhau unoti vakafanira kubata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vatumira mashoko ekunyaradza kumhuri dzakashayikirwa nehama neZuro mutsaona yemumugwagwa apo pakaroverana mabhazi maviri eZupco mumugwagwa uri pakati peBhangeti neChinoyi. New Zimbabwe ine musoro wenhau unoti bato reZimbabwe African People's Union kana kuti ZAPU rakakoka vana vane makore ari pasi pegumi nematanhatu kuti vanyore nyaya kana nhetembo dziri pamusoro peupenyu hwevaive mutungamiri webato iri Mushakabvu vaDumiso Dhavengwa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi mose kwamuri kumativi manako. Ini zvangu ndiri kuno kuBotswana. Ayayaya, kurarama kuye kwakuzotirwadza tiri muno Botswana. Tinoshanda semameidi, hei masalaries haasi kukwira, chikafu chakudhura, renti, hei zvinhu zviri kungokwira everyday. Zvakaoma, tinongokurudzirana kuti vanhu vese kwese kwamuri kumativi manako. Handi tinovhota vedu wezvinhu zvireruke. Aisazotambura isu tichinjewo maitiro. Tatambura vedu vana veZimbabwe, tese tiri kunzo tatambura. Pese pauri muBotswana kungofamba munhu akaringa mapurisa.
Madzimambo ngaasiyane netsika yavo yekupiwa motikari owarasa vanhu. Madzimambo ngaasiyane nazvo, kawaite zvekuti vanotonga vanhu chete, varege kuti vakapiwa zvinhu kutambudza vanhu nekuti vapiwa zvinhu. Ngavatambire asi ngavarege kutambudza vanhu, vashande sevatongi vemunhu wese. handizi kuti vanozviitirei izvozvozvo. Vafanana nevadhara vekudhara vakanzi vakapiwa shuga nemasuiti vachitambudza vaitengesa nyika. Saka ngavarege kudaro madzimambo aya. Ndinotenda futi kuti vanotiwo nyika ine masankisheni kana vakubvunzwa, asi vaikambena vaiti kune mabasa. Wozoti kune masankisheni, ko apa vanokambena vaitaura zvemabasa, masankisheni atangambobviswa here? Zvinotitambudza izvozvo. Saka ndinoda kuti otherwise vazive kuti zvavanotaura zvese vanhu vanozviziva kuti kunyepa, ngekuti vanotaura nyaya yemabasa. Wapedza izvo wakubvunza kuti mabasa acho ari kupoti kunzi masankisheni, vanonga vati kukambena vanosudzwa kuti masankisheni ariko here? Ngavarege kudaro. Apa maprofesa taifunga kuti zvimwe vanhu vanoziva, vamwe vacho madofo chaivo. Ngavarege kudaro. Vanotitambudza, nyika inotatambudzika sitereki. Tatenda nekuteererawo muti muvataurira vanhu vavazivo kuti vanotinyepera izvo zuva nezuva.
Inini handiwirirane nemashoko avakomisha, handiwirirane nawo yekuti vamhonzoro vabatana navachamisa. Chinobatano apa ichi, mhonzoro haana kana munhu mumwe chete, angori iye noutungamiriri hwake kuvavhesita usi iyoyo. Saka chavanobatana apa ichi, haana chaanowinza kusisi, haana kuya zvonyonganisa chete. Hatidi kutombomuona batoro anose richamisa rakatokwana, rakatosimba, rakadaro, ende 2023 vari kupinda muofisi pasina zvimwe zvibato zvokubatana zvavari kutaura. Ngaagare ikoko kuvavhesita usi kwavo vachita politics dzavo, vakagara muhavhesita hausi mavo imomo chete. Hatina chimwe chatingatombochemo kuti ngavauye tibatane, tibatane navo. Tobatana chii chatinobatana navo izvi? Ngavasiye vanosoni chamisa vaite basa ravo. Handi vakatidzinga vakataura kuti zvese ndezvavo vatora, vakaenda kumakotsi vakapiwa mapowers. Izvi nezvivaona kuti havana izero chaiyi. Ungabatana nemunhu ane zero kucho wabatanirana naye apa ichi, munhu ane zero. Ndingashupika kutemwa musoro kuti dai vabatana, achibatana nani uya ari nezero chii? Enda akanyonganisa, anotouya zvakafanana nokutora nyoka woisa mumba woichengeta. Paino kuruma akamangwana, hatingatore vamhonzo ratoziva kuti inyoka iyo. Ngaiende kuZanu PF.
Makadi pastudio 7 apo tinofara kuti munotipawo chirongwa chakada chekuti tiutaurewo muono wedu. Inini ndinonzwe kukarakadza sitereki nenyaya inotaurwa ngeZANU PF kuti vanhu vemuZimbabwe havadi mareforms because even kuparliament havatombotaura nezvazvo. Kunyepa ikokoko, hakuna munhu asikadi mareforms, hakuna munhu asikadi chakanaka. Because tikaende kuelection tisina mareforms, hapana zvetinonga taita. Chetinoda kupusha kuti pave nemareforms kuti sarudzo dziwe dzakachena, munhu wese agutsikane.
Inini ndinoitwa Patrick Magudze. Makadi vanajonga akandimire pastudio 7 apo. Handiri kushungurudzika, tiri kwedu kumasvingo kupangunduko. Hatiri kuti tikapfeka hembe dzedu dzemusangano wedu weCitizen hatiri kuchizvidzirwa. Zvinotishungurudza zvisingaiti. Tinotosheva kuti tofara sei.
Handiri kutaurawo ngenyaya yamunangagwa kwavaenda iyo musangano ikoko. Vaenda kumusangano ikoko kuti chinobuda hapana kuenda kuperekedzwa vanhu. Nekuti tarisai kuti vamunangagwa vane makore mangani vari pachigaro, asi vari kuzvitadza. Muningira vakahakaende chilema vakapinda zvinezvi, vakapinda izvezvi, asi nyika yavakutosimuka. Saka ndinozama kutaura kuti kutonga chipo chekutonga hachisi chavo. Ngavape varidzi vacho vatonge, nyika iende mberi. Zvekukwezva vamabhizinesi vakabvira kare iti kwatokwezva vanhu vemabhizinesi iti tiri kuzva vanhu vemabhizinesi. Sei vasikakwezveki anhu acho? Anamuchibvunza iyo mubvunzo, sei anhu acho asikakwezveki? Vakagadzisi chinoti vanhu vasakwezveka chichocho kuti vaone kukwezveka vanhu vacho. Vakagadzisa ipapo good one. Ndatenda hangu, tenda nekuti nakudirinyidza chokwadi ipapo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sangano reWorld Health Organization rinoti nyika 12 kusanganisira America dziri kuongorora nezvekuwanikwa kweutachiwana hwemonkeypox munyika idzi uye kuti dzione kuti utachiwana uhu hwakapinda sei. Muno muAmerica utachiwana uhu hunonzi hwakawanikwa pamunhu mumwe chete mudunhu reMassachusetts, uye bazi rinotungamira zveutano mudunhu iri rinonzi riri kushanda pamwe chete neUS Centers for Disease Control and Prevention kutsvaga kwakabva utachiwana uhu. Mukuziya nezviri kuitika muno muAmerica, tabata nyanzvi mune zveutano vari chizvarwa cheZimbabwe Dr. Simbiso Ranga
avari mudunhu reNorth Carolina.
Zvainenge atsanangura ndezvekuti chirwere chemonkeypox chaonekwa munyika dzakati wandei kuEurope kuno kuAmerica, Canada. Asi manhamba akati wandei ari kuEurope. Chirwere chisingawanze kuwanikwa kunyika dzakaita sana Europe nana America. Saka zviri kuita kuti vanhu vange vari on high alert kuti zvichasvika kupi.
Iyo monkeypox chirwere chakaita sei, Dr. Ranga?
Iyo monkeypox chirwere chakada kufanana nechickenpox inenge yakaeradicatewa some years back. Chinenge chine masymptoms anosanganisira kuita rash, kuita maflu-like symptoms, ma respiratory symptoms. Most of the time, vanhu vanopembenuka havo kana vabata chirwere ichi. But chirwere chakatanga kuma monkeys, like, you know, which was first discovered in monkeys in 1958.
Tiri kunzwa vakawanda vachingotaura pamusoro pechirwere ichi vachiti chinotapuriranwa nenzira dzakasiyana-siyana. Chinotapuriranwa nenzira dzipi?
Chirwere ichi chinotapuriranwa neyatingati close contact vanhu vakange vari padhuze nepadhuze. Kana kuti vakashare kana kutapurirana mafluids like ma droplets pavanofema paya, kwoitawo kana sweat kana yatingati iyo skin contact. Zvinokwanisa kuti chipararire that way through atinoti mabody fluids, mvura dziya dzemumuviri, whether idikita, whether isaliva. Sometimes it can be transmitted sexually as well.
Saka chingadzivirirwa sei chirwere ichi, Dr. Ranga?
Kudzivirira kwacho, Mr. Kandimire, of course, kutanga neyatingati iyo contact tracing, kuti kana paita makesi awanikwa okurumidza kuonekwa nana chiremba vanenge vaya vachifunga kuti vane masymptoms. Then kana paonekwa kuti munhu ane monkeypox, panozodaipo kuti munhu iyeye anga achirapwa nokukurumidza in terms of kuwana yatinoti supportive treatments like mafluids. But then kwozoita contact tracing nokuisolata vaya vanenge vari padhuze nemunhu uyu vanokwanisa kunge vabatira chirwere. Ivavo vanozoitwa isolation uyezve vachibayiwa nhomba dziri specific for monkeypox.
Matanho aya paari kutorwawo muno muAmerica ekudzivirira chirwere ichi?
Zvandiri kuona iye zvino vari kuda kuincrease awareness, kuti vanhu vazive kuti chirwere ichi chiriko. Sezvatinoziva COVID-19 payatanga kuita nana China, yakafamba munyika dzakati wandei vanhu vasati vaziva kuti chirwere chiripo. Saka iye zvino izvi vekuAmerica vari kukurudzira machiremba nevamwe vezveutano kuti vange vari pahigh alert, kuti kana vakaona masymptoms aya vakurumidze kuita matest so that paitwe isolation. Iye zvino tinoziva kuti kune yatingati one case yakakonfirma kuti yakabatwa kuMassachusetts. Saka vanenge vari kutresa kuti vaone kuti who else may be in contact, is there community transmission, chirwere chaangopararira here ende uye kuti chakatanga sei muno muAmerica.
Chirwere chingauraya here kana kutora upenyu hwevanhu?
Hongu, chinokwanisa kuuraya kana kutora upenyu hwevanhu, asi manumbers yatingati percentage yevanhu vanozoshaya nechirwere ichi, especially kunyika dzisina mafacilities akakwana ekurapa vanhu nokurumidza, inonziyo it's about 1%. 1%, but it's a variation zvichienderana nokuti nyika ine support system yakaita sei, healthcare delivery system yakaita sei, kuti chirwere chisakuramba chipararira uyezve kuti vaya vanenge vabatwa nacho vakurumidze kuwana mishonga yekuti vakwanise kurarama. So manumbers it's about 1% from my estimates what has happened in the past.
Chizvarwa cheZimbabwe vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avakasvika muguta reDavos kuSwitzerland nezuro mangwanani kumusangano weWorld Economic Forum votarisirwa nhasi mangwanani kutungamira musangano wekutengeserana kwakasununguka muAfrica weAfrica Continental Free Trade Area. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima uye vari mumiriri wembiri muparamende vaDouglas Karoro nevamwe vavo vavakasungwa navo svondo rapera nezuro vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba.
Masangano makuru anomirira varayiridzi munyika anoti varayiridzi vanogona kukanda mapadza pasi chero nguva nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzemihoro yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.